Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vati vana chiremba vakuru vanoshandira zvipatara zvehurumende vabatana nana chiremba vadiki avo vakaramwa mabasa kubva musi wechitatu sezvo vawandirwa nebasa.
Vana chiremba vamwewo vakuru vari kukanda mapadza, vataura kuti vanokanda kukanda mapadza pasi nekuti basa ravawandira. Basa rinofanira kunge richiitwa nemachiremba ari pakuramwa mabasa. Nerao vanofanira kunge vachiita vatiwo zvatikurira izvi hatichazvikwanisa kuti tirambe tichiita tiri toga.
Vamunatsi vatiwo kunyange hazvo vari kusiririswa nekutambudzika kuri kuita varwere, vati vanoita nekunyeperwa nehurumende nokudara vagoni kudzokera kumabasa zvinyunyuto zvavo zvese zvisati zvagadziriswa.
Asi machiremba ese anga achikunzvimbo dzakasiyana-siyana, kwaitwa misangano yakasiyana yekuti vanhu vaite nhaurirano yekuti toenda zvofamba sei kuenda mberi. Machiremba abvumirana kuti hurumende takaipa nguva yakareba chaizvo kuti igadze nyaya idzi, asi pane kakunyepa kavanenge vachiita vachitikana mukadzokera kubasa tinogadzirisa nyaya idzi. Zvino machiremba ati isusu kana kusvika nyaya dzesenhato dzatakaisa patafura kuti dzitaurwe dzisati dzagadziriswa, hatisi kuzodzokera kubasa kusvika nyaya idzi dzagadzirwa.
Magwaro aonekwa neStudio 7 anoratidza kuti chipatara cheParanyatwa chatovhara chimwe chikamu chinorapa vana vadiki. Mumagwaro anyorwa nana chiremba vakurava vanonzi pachirungu registrars, vati havachakwanisi kuenderera mberi nebasa ravo sezvo basa rakavawandira zvikurusa zvekuti vava kutyira kuti vakaramba vachishanda vakaneta vanozogona kuita mhosho pakurapa varwere. Vana chiremba ava vati vachazotangawo kushandawo kana vana chiremba vadiki vadzokera kumabasa kuti vabatsirane pakurapa varwere. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati sangano ravo riri kushungurudzwa zvikuru nekunonoka kwehurumende kugadzirisa matambudziko aana chiremba.
Tinoti dehurumende yakumidza kuadresa maissues akutaurwana nachiremba ava kuita kuti tisarambe tichirasikirwa neupenyu nezvinhu zvinogona kugadzirika. Tinokumbira kuti government iise mapriorities ayo zviri right, vape vana chiremba vechidiki zvavakuda kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Danho ratorwa nana chiremba vechikura anonzi maregistrars rekumirawo kuenda kubasa rinoratidza kuti nyaya iyi ihombe, nekuti ivo basa racho rainge rakadaro rinovakurira. But mukupera kwezvo tinoona vanenge vachinyanyoaffectika nesituation iyi mapatients neruzhinji rweZimbabwe.
Vamastara vatiwo hazvaikwanisika kuti wana chiremba vakuru varamba vachishanda vega pasina rubatsiro. Vamastara vatiwo chinosuwisa ndechekuti dambudziko rekuramwa mabasa kwana chiremba iri rinoitika gore negore, asi hurumende haigadzirisi kuti zvisaenderera mberi.
Tinenge tichida kutiwo allocation yemari inopiwa kuhealth sector iwedzerwe, tisarambe tichiita dambudziko iri sezvo tichiona makore ese apfuura kana the past 10 years dambudziko remastrike ana chiremba iri rinongoramba richingoitika gore negore. Tinovimba kuti ichava mukana wekuti dambudziko iri rigadzirwe once and for all.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vana chiremba vanoti hurumende yakavimbisa kugadzirisa chinyunyuto chimwe chete chekuvawanisa mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo, asi zvimwe zvichemo zvavo vanoti hurumende haisati yavimbisa kuzvigadzirisa zvichaita kuti vasadzokera kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.